mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 27 2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinotarisira kubudisa mavhotero akaitwa nevanhu paCongress mangwanani anhasi. Mutumbi wavadhumiso dhavengwa unotarisirwa kusvika mubhurawayo mangwanani ano. Hurumende inokurudzira vanhu nemakambani kushandisa magetsi zvishoma. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato MDC vauza kuti Studio 7 kuti Congress yavo yakafamba zvakanaka kunze kwekunonetswa kwekuvhota kwakakonzerwa nekushaikwa kwemagetsi nezuro manheru. Tabata vamafume kuti tunze mamiriro akaita zvinhu.
Pari zvino tiri kuvhota magetsi adzoka. Vanhu vari kuvhota murunyararo, maprovinces mazhinji avhota. Kwari kupedzisa masvingo nemidlands, tinoona sekuti ndoekupedzisira vachipedza kuvhota ivava. Nemational and central tinenge tapedza maprovinces ese. Tiri kupambaitavo humara patetete hwekuti magetsi anga amboinda, asi magetsi adzoka. Taramba yedu tichivhota vachishandisa malights emota nekushandisa malights emagenerator atatawana aripo. Saka tinovimba kuti zvichange zvichifamba.
Asi pari zvino chamapedza kuita chii?
Pari zvino chatapedza kuita ndechekuti takaita mathematic committees akaita maresolution. Pakaitika mayouth assembly elections, sarudzo remayouth rakapera. Utungamiri hwacho hwatovapo vavo base tole ndoo vava mukuru wemayouth. Tava kupedzisa nyaya yemaresolutions akaitwa nezuro manheru achange achiverengwa after mathematic committees yakabudirira zvikuru. Pari zvino patasvika chasara mavhoti emadzimai nevemain wing kuti ange achipera obva aanaunswa. Mamwe ese maprosta asati apera kusarudzwa ndo ari kuvhoterwa izvozvo.
Munotarisira kuti mungapedza zvarini?
Tichapedza kuvhota ndofunga kwasara about 40 minutes or 1 hour kuti kuvhota kupere. Kuchingopera kuvhota kwakuita verification nekuchitanga kuverenga. Saka tinotarisira kuti nyaya yekuverenga neverification inenge yapera kuma maybe tingati kuma 10, 11, 12.
Mutauriri webato MDC Jacob Mafume vari parunhare kugweru neStudio 7. Mutumbi wavadhumiso dhavengwa avo vakashaya nemusi wechina unotarisirwa kusvika mubhurawayo nenguva dzekuma 10 makuseni ano. Vadhavengwa avo vakashaya nechina vakaitwa gamba renyika, asi hama dzavo dzakazivisa hurumende kuti vadhavengwa vakati vanoda kuchengeterwa kumusha kwavo kuUmguza. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoe Mabenge vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji havachadi zvokuradzikwa paHeroes Acre nekuti pakaiswa vanhu vasingakodzeri uye panoshandiswa kutuka nekushora vanhu pachinambo chekutaura nezvemufi anenge akaunganirwa.
VaDhumiso Dhavengwa havafaniri kuita zvekuti pane machindarume nevamwe vanogara vovati igamba renyika nekuti igaro ziva kuti igamba renyika hakufani kuita vamwe vanhu vanonoungana vanoungana vofunga kuti ivo ndivo vane chikwanisiro chega chekuti vagone kutaurira kuti uyu igamba renyika nekuti zvinotora nyika yese zvinotora maziso ese kuti vanhu vaone kuti kana tichitarisa nyaya dzekuti uyu wakarwira hondo yerusununguko here vadhumiso dhamengo vanokwana kana tichitarisira kuti munhu waida nyika yake here wakaitira nyika yake zvakanaka here mukati mekurarama kwake vadhumiso dhamengo vanokwana zvese zvinotarisirwa kunzi munhu anga achinzi gamba renyika inyanzvi munhu anozikanwa zvepamusorosoro nemabasa akanaka akaitira nyika yake vadhumiso dhamengo vanokwana saka hazvifaniri kushamisa kuti vadhumiso dhamengo vaitwa gamba renyika nekuti mumeso enyika mumeso yevazhinji vepasi rose vanovaziva kubva nguva yavo yehondo vari komanda kusvikira muzipura kusvikira nguva yavo vachizenge vachimboitawo gurukota muhurumende nemabasa akawanda vakazenge vaakuita anosanganisa kumira neruzhinji varivo nhengo yezapo vachipikisa vachiti munyika muitwe utongi hwejekerere vadhumiso dhavengwa vanokodzera chose kuti vange vachinzi igamba renyika saka hazvingange zvichishamisa izvi
tinonzwa zvakare kuti vanenge vakatiwo havasi kuda kuradzikwa paHeroes Acre sei vanhu vazhinji vava kutanga kuratidza kuti havarambi havo ugamba asi havadi kuenda paHeroes Acre chikonzero chacho mungati chii
samaonero angu inini vahwande mukufamba kwemakore iko zvinezvi taakusvika makore tasvitsa makore makumi matatu namapfumbamwe taakuda kutosvitsa makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga kuzere mukutanga kwazvo mukuvakwa kwayo nyika mukuvakwa kwayo nzvimbo iyoyi inorigwa magamba inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange iine chiremerera inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange ichichengetedzwa pachitaso painge pachiradzikwa vanhu vanga vachitarisirwa kunzi vanga vachimiririra zvakanaka zvose zvenyika asi tinoona kuti kunyanya nyanya munguva yainge ina vamugabe vari panyanga vachitonga Heroes Acre yakatanga kungonzi vanhu vanoradzikwapo vanhu vanenge vasarudzwa nemusangano wezanu PF vamwe vacho vairadzikwapo nyika yaiona kuti asi ava vaisakodzera idzi imbavha ava makoronyera ava havaimbokodzera zvachose kuti vanzi zvavakaitira nyika vanganzi ngavaradzikwe ipapapa saka vazhinji vamunoona vakafanana navadhavengwa vanenge vatotaura kare kuti ndikange ndazopiwa ruremekedzo rwegamba renyika rwavanenge vachitoziva kuti ruremekedzo rwavanokodzera ini ndiradzikei zvangu kumusha kwangu nekuti ndinoda kuti ndinge ndakazorora ndisina kunge ndakazorora pakati pamakororo chimwe chikonzero zvevahwande yave nyaya yekuti mukatarisa mumakore ekumashure uku nzvimbo iyi yakazova nzvimbo yaitsverutswa chose nekuti pachinhambo chekunge pachivigwa magamba pachitsanangurwa yatingati history yatingati mashandiro akaita munhu achiri mupenyu yakava nzvimbo yekuti vainge vachitaura ipapo vainyanya kusanganisira vamugabe yaive nzvimbo yekusomora yaive nzvimbo yekutsverutsa yaive nzvimbo yekutukirira paitukirirwa vamwewo vanenge vari zvizvarwa zvemuzimbabwe potukirirwa vatungamiriri venyika dzekure saka yakava nzvimbo yakareruka yakava nzvimbo yakatsverutswa
nyanzvi mune zvematongero enyika vaJoe Mabhenge vari parunhare muHarare nestudio 7 gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari kukurudzira vanhu kuti vachengetedze magetsi mashoma aripo uye kuti vamakambani makuru vashandisewo magetsi ezuva kana kuti sola izvi zvinotevera kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi munyika ngatinzwei hurukuro yaitwa navachasi naBlessing Zulu westudio 7
chokutanga ndechekuti ndoda kuti ruzhinji rwezimbabwe ruzive kuti tine dambudziko remvura yaderera kana kudzika kukariba zvaakunzizvo yapa 32% tikangoti zvidimbu makumi matatu nezviviri kubva muzana saka mvura yadzika chaizvo magetsi anogadzirwa nemvura inenge ichidonha ichibva pamusoro ine simba iye zvino izvi ndiyo mvura yaya inozonotenderedza zviya zvinonzi maturbines kuti tigadzire magetsi. Saka kudzika kwaita mvura iyi kwakureva kuti haisisina simba rekuti inge ichinyatsotenderedza tiwane magetsi atinoda. Izvi zvakureva kuti isu semhuri yeZimbabwe pamashandisiro atinenge tichiita magetsi taakufanira kuti tione shanduko. Nyaya yekuti mudzimba magetsi anenge akabatidzwa, malaita yakabatidzwa, zvese zvinhu zvakangobatidzwa nguva iyoyo, nguva yatiri haisi kuda izvozvo. Saka ndingatoita chikumbiro ipo pano nesinkumuri yedu yeZimbabwe kuti ngatichengetedze magetsi kunyanya pausiku. Chiri kukonzera load shedding ndechokuti magetsi edu anoshandiswa akawanda zvikuru vanhu vabva kumabasa. Kwakubikwa, kwakuonekwa matv, magetsi ese akabatidzwa mumba, vamwe vari pamanhindi vari kuchaja mafoni zvakangodaro zvakadaro. Saka ndo zvinoita kuti vezvesa vazenge vakutotore matanho ekuti magetsi ari kunyanya kushandiswa usiku ari ndo ari kunyanya kutipedzera magetsi. Saka votora matanho load shedding. Load shedding chinhu chatisingadi.
Zvii zvamuri kuedza kugadzirisa apa?
Saka inini segurukota rinoona nezvemagetsi ndiri kutarisa kuti pari zvino tofanira kuti titaure nedzimwe nyika dziri panhomboti dzinotipawo magetsi, kunyanya kueskomu nekuhcb kukabora mbasa kumozambique kuti vange vachitipawo magetsi. Izvi zvino zvagara zvichingoitwa togara tichibatsirana, asi isusu tafanira kuti tichitora matanho totarisa zvipatara. Ndakamboda nyaya yekunzi kubhindura vanga vabatwa neload shedding iyo chipatara chisina kumira zvakanaka. Saka inini ndiri kutarisa kuti tinge tichiisa masola muzvipatara zvese. Izvi zvinotidzikisira mari yatinoshandisa tichitenga magetsi. Totarisawo zvakare makambani ari mumaindastri ndichaitwa misangano nawo ndichivakumbira kuti vatarise kuti vangaisawo masola here, nokuti vamwe vane majenareta. Saka toda kukurudzira izvozvo.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro paVanessa Chamisa, avo vanonzi vakati vachamanikidza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuita hurukuro navo. MuDaily News nekare mune nyaya pamusoro pechirwere chemanyoka icho chinonzi chabata vanhu vazhinji muBinga. MuHerald mune nyaya pamusoro pokuitwa gamba renyika kwavaDumiso Dhavengwa. MuHerald mekare mutauriri weparamende vaJacob Mugenda vanoshora zvikuru makurukota ehurumende navatevedzeri vavo vanonzi havasi kupinda muparamende kunopindura mibvunzo sezvavanofanirwa kuitwa. MuZimbabwe Mail mune nyaya pamusoro pevatsigiri vavaEmerson Mnangagwa vari kuyambira vatsigiri vavaConstantine Chiwenga nevamwe mumauto kuti vasambofunga zvekupidigura hurumende yavaMnangagwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Manhera akanaka vashamarari veStudio 7 navose vari kuteerera nesu tiri panhu pamwe chete. Tiri kutaura pamusoro penyika yekwedu, panyika yekwedu zveshuwa. Tiri kuzama but hei mamirira zvaita. Dai purezidendi vasina kuti mafuta akwira vachikwamatata papa achidedzera kunyika yese. Panoti mafuta apa ndo panoita kuti zvinhu zvisatogadzikana mune zvakanaka, but kana usina njere muono wovangwana ka unongofunza zvinenge zvitori right, because vanhu purezidendi vanenge vanofarira vanhu vanenge vanofarira chikudo chaicha chevana vadiki kuti vakataura zvaanotaura vanhu voti kikikiki kuseka. So votaura kuti zvavaita zvinenge zvisingaiti, zvavanenge vachiita zvinenge zviri wese, hazvizizo zvinotarisirwa munhu mukuru. Saka nhau yepetro ndo yakaita kuti zvinhu zvese zvitoshata zvisiri kuda kwazvo, nokuti purezidendi avo vanenge vasina kudini, vakatukwa naMwari. Saka chigaro chavana chechi havachizivi kuti chinoshandei, vakauya kuno vakazona zvinhu zvanga zviri muchechetera hapana vairohwa vanhu maopposition acho vanga vachitofarira vachitoona kuti zveshuwa munhu ngaagadzwe akadini akazvihwinira zvino zvokwedu zvakambotanga kupeta gakava zvikadai zvikadai kutaura kuti hazvina kugadzikana kudai vaikopawo saizvozvo zvinenge zviri nani asi kudai vari vamwe vamunangagwa vaifanira kungorizaina kuti nini ndazvikonewa vanoremekedzwa vasingamboiti chero muno musouth africa takazviona vatungamiriri vamandela akati aiwa ini panoshanda patokwana handichadi nanhasi angori president vari pavhu pavari apa kudai zvivo zvakaita vamugabe chero vamunangagwa kadero ndoona zvinhu nyika inoenda kumberi vazhinji vanotositamirawo kunyika yekwedu vachitoyemurawo tikatobva matiri mese matadzvariwa africa as a whole tikati pasi rese hapana pasina mwana wezimbabwe tetasi kuti takawanda zvisingabviri nenyaya yekuti takangoti parara
Makadii mhuri yezimbabwe ini ndonzi Maxius Mango tiri kunoko kuchipinge chokwadi vana vabasa varikorera varikorera iye zvino mitengo yakwira zvisingaiti shuga yataku$39 mafuta dai yataku ma59 hazvitombobatsiri mhuri yezimbabwe dai zvaibvira vambopowa vanozvichema ivavo timboona kuti zvinofamba sei nekuti tashupika isu vana vezimbabwe
nhira akanaka studio 7 ashamarire studio 7 ini ndinoitwa simba rasherambi yavo ende isu tirongochema nenhau yezbc iyo inongoramba ichingoda kubhadharwa mari dzemalaisensi ezbc iye chutunzira nyuzi dzisina kunaka dzisina kumira zvakanaka nyuzi dzavo ndedzezanupf toti isusu otanga vati panyuzi dzavanonga vapepeta kumusoro kwavo oda kuti uzotunzira nyuzi dzacho kuti tichibhadhare malaisensi nevanonga vachirambawo maallegation yekuti theyare in favor of zanupf pakubroadcasta kwavo but ndizvo zviri pachena hakuna chinoda kurambwa kuda kuti zvinhu zviri pachena vanoramba nezvinhu zvakapusa nekuti mukatarisa kubroadcasta kwavo nyuzi dzavo hadzisi neutral muno muzimbabwe tine problem yepress censorship inenge iri muno muzimbabwe nekuti kubroadcasta kwavo kuine favor yezanupf zvakashata zvacho zvinobroadcasta ndezvekumdc nezvavanelson chamisa vanelson chamisa vati hadzii ikoko vakataura kucongress kuti tiri kuteerawa munangagwa kuti izvo zvedu zvifambe kana zviri izvo ngavataurika kuti munangagwa ari kutoraya nenzara ngavazvibuditsewo nekuti ndo zviri pagraund ndatende
zanupf yatadza kutungamira nyika ngavarege chamisa atonge vetosoro vachinetsa chingwa chakudhura zvinhu zvakudhura hapana chiri kubatika zimbabwe iri kurarama upenyu hunorwadza apa vanotishandisira chifimanje apa vanototi kumana tirongokumbira kuti vachamisa dei maita action fast tikwanise kupinda isusu zvedu mamdc titonge nyika nokuti zanupf yatotadza for 40 years so hatingatarisiri kuti pachaita change kana zanupf ikaramba iripo so I hope kuti dc kati muvhei nyika ende kumberi tishandisewo mari iri nani tikwanisa kudyawo chingwa chakachipa che50 cents kwete zvekutenga chingwa ne$4 kutenga shuga ne$12 munhu angagwa afitadza inini ndini movin kufa zvinei tiri kuda kusakawo
muri seyavo pastudio 7 apo chichi right taivo muchitaura nezvemusambiki mane mozambiki apa mane mozambiki iri kubhowa zingaiti kudzvinyiriri angofanana zviri kuitika nekusaidisira zimbabwe saka tai muchitsvakatsvaka mumasoko ikoko muchitaura kuti zvavo ikoko sharp
ndonzi chango choto ndiri mapretoria kuona kwangu munangagwa dai aregedza nyika aitadza dai aregedza zvake asiyirava munangagwa aitadza vambopawo ndinoti wambopawo chamisa tomboona zvakamira sei wambobva unezviona kufa nenzara machemberi munhu wese muzimbabwe ndiona vachiengwa namunangagwa dai vambosiye nyika i vaitadza vachose
akadini vateereri vestudio 7 indoitwa Brian from Jeredzi ndiri kusouth africa kucape town dei zvichiita chako chako president vamunangagwa ngavambobvawo pachigaro kutiza kubva kuzimbabwe touya kunze kuno kusouth africa kushayiwa mabasa tine madegree tine madiploma but mabasa haasi kuwanikwa saka chenji chako chaiko from paona mugabe chaiko chako haisi kuonekwa hapana progress muzimbabwe kana vamunangagwa vatoratidza kuti he is a failure vakatokonewa chinja wagona chete kubvisa mugabe pachigaro ndio chinhu hwani chandoti vamunaka go vakagona ipapo deva bvisa vazva kuti ano tabvisa zvotungamira vangazvigoni vapawo mhuri yokwashamisa kani vambofambawo vashamisa tione kuti vakamira sei of course vashamisa vari kushorekana nezano pf nokuti vaita sokuti munhu mudiki pamakore chimiro chavo onee sokuti munhu mudiki but papfungwa chaiko chaiko vashamisa vanoratidza kuti vari mberi chaizvo chaizvo hatisi kutonga nepfuti zimbabwe haidi kutongwa nepfuti zimbabwe haidi kutongwa nekuziva nyaya yehondo kana kuti chii onai zviri kuitika muzimbabwe sinzi vabvisa vamugabe zvinhu zviri kungonetsa zvinhu zviri kungodhura vanhu vezimbabwe vari kuchema hataneta mhani nesu toda kuuya kumusha mhani tiri kutambura kusouth africa kunoku tioda kuenda kumusha kundoshandira kumusha vamunangagwa havagoni vakonewa
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asine chokuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu mapfupi uye muedzawo kutiudza kuti munyika zvinhu zvingagadziriswa sei kuti zvifambe tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yedr congo inoti makumi matatu evanhu vafa vamwe mazana maviri havasi kuzikamwa kwavari mushure mokunyura kwechikepe munyanza yemai ndombe iri kumadokero kwenyika meya veguta reinongo vaudza vatori venhau kuti ruzhinji rwevanhu vange vari muchikepe ichi vange vari varayiridzi vange vachibva kunotora mari dzavo dzemuhoro munhu mumwe chete ari kuzikanwa kuti afa mushure mokudengenyeka kwenyika kumabvazuva kweperu padyo nesango reamazon kudengenyeka uku kunonzi kwaita 8.0 pachikero cherekta chinopima kudengenyeka kwenyika chirongwa chakatangidzwa nevaimbovemutungamiri weamerica vabarack obama chekuisa mufananidzo waamai harriet tubman pamari yebepa ye$20 yemuamerica hakuchaitwa gore rinouya asi pamwe muna 2026 vadonald trump vabva pachigaro gurukota rezvemari vasteve mnuchin vakaudza paramende kuti chikonzero chehurumende chokunonosa kuparurwa kwemari iyi ndechokuti vanoda kugadzirisa mufananidzo waamai tubman kuti zvigozhere vanodhinda mari yenhema vezvematongerwo enyika vanoti nhano iyi haifadzi vanhu vatema vari muamerica uye zvikuru inoshora vanhukadzi sezvo pasina kana munhu wechikadzi umwe chete zvake ari pamari yeamerica
Mai Harriet Tubman vanga vari muAfrican American actually zvingatova interesting kuvateereri venyu kuti kuwashington dc nekumaryland dzaiva nzvimbo dzaiva nemaslaves nguva yekare saka Harriet Tubman pachake akatozvarwa ari muslave kana zvichimeka sense kuvanhu kuti vabereki vavo vaiva maslaves saka vana vese vaizvarwa nemaslaves vainzi chi ipropati yemuridzi wemaslaves iwayo mukukura kwavo vakazotiza vachibva vaenda kuphiladelphia vakazodzoka vachida kubuditsa mhuri yavo muunhapwa yakanga yasara muunhapwa vari papo ndopavakasangana nevamwe kuma1850s ndopavakasangana nevamwe vairwisanisa nezvekuda kuenda slavery anonzi maabolitionist so inonzi abolitionist movement saka ivo tinovaziva because vaiva munhukadzi akanga achirwisanisana neslavery pakazotanga civil war saka civil war yemuamerica yakanga iri hondo pakati pemastates anga nemaslaves vachida kuti slavery irambe ichienderera nemastates akanga achiti aiwa kaslavery ngaichipera saka ivo vakashandira yatinoti union army veunion army ndo vaiti tirikuda kuti slavery ichipera saka vakaita basa zhinji rekukurudzira kuti upenyu hwevanhu vatema vemuamerica hunge huri nani kukusaka tichiziva nezvavo uye vanhu vazhinji vachivarumbidza.
Vanovarumbidza ndivanani uye vanoda kuvakudza nenzira ipi?
Harriet Tubman ari mumapoka akasiyana siyana ndevanoita kurumbidzwa mucommunity yemaafrican americans, asi anyone watingati ari progressive thinking vari anti-slavery, kunyanya vanhu vanoona kukosha kwevanhukadzi, ivavo vese vanovarumbidza. Kwozotiwo vanhu vanofarira nyaya dzekunzwa kuti ivo vakatiza sei musungwa. Pavakatotiza, kune newspaper rakatobuditswa kuCambridge richiti tiri kuofa $100, yekuti panguva dzino it's almost $3,000 kune munhu anenge avawana akavadzosa kwatiri. Saka vanhu vanga vachitarisa kuti vaHarriet Tubman vachaiswa pa $20 bill, asi zviri kunzi vari kushanda muhurumende yavatrump, vamanchinery amene matauro echitara avo, zviri kunzi ndo vari kumberi kwekuramba kuti zviitwe nguva ino.
Chikonzero chingava chei kuti hurumende iripo irambe kuisa mufananidzo waAmai Tubman pa $20 bill?
Zvinhu zvacho hazvisi kunyatsobuda pachena, asi vari kuti tiri kuda kugadzirisa kuti pasazova nenyaya dzecounterfeit, kuti vanhu vanenge vogadzira ma$20 efake. Saka tiri kuda kuti mufananidzo wavo unyatsogadzirwa tigoisa security features akakwana.
Izvi munoona sekuti zvingadzikisa uremu hwaAmai Tubman here?
Tiri kuona sekunge hazvidzikisa uremu hwavo, asi kuti kuda vanhu vanogona kuona sekunge iposition iri kurakidzwa nehurumende kuti havana basa nevakuru vanoremekedzwa muAfrican American community. But I think legacy yaMai Harriet Tubman yakazvimiririra zvekuti nyaya yekuiswa kana kusaiswa kwavo pa $20 bill handione zvichinyanyisa kuchinja maonerwa azvinoitwa. Asi vanhu vari kutiwo inogona ngwere nyaya yesexism, nekuti hapana vakadzi vazhinji vari mufananidzo yavo iri pamari.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Chipo Dendere vari parunare neStudio 7.
Chinhuwani chandinofarira pero ndechekuti werifeko nenge wakapfeka chero, ukatenga kana sheti mupero anoziva ndiani pamwendera siwadzineka. Chinhuwani chandinofarira pero ndechekuti werifeko nenge wakapfeka chero, ukatenga kana dhiresi mupero anoziva ndiani pamwendera opura wisi. Ungadetira usipula usimukira kumonasi ariko kubudasi, ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare, nekuti chisaru chemumwe chicha chemumwe saka nongedza nechigunwe. Ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare, kunyango chida ulani yaitikwa na chekichani ili pupa pozishani zvimwe unoda sesfo yabvasinapo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti rinotarisa kubudisa mavhotoro aitwa pakongresi yavo pakati pa10 na12 mangwanani anhasi. Mudhumbi wavadhumiso Dhavengwa unotarisirwa kusvika muBulawayo mangwanani ano. Hurumende inokurudzira vanhu nemakambani kushandisa magetsi zvishoma. Tasvika kumagumo echirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.